Mawalirango kuti eZimbabwe inenge ine history yokukonewa kushandisa zvinhu zvavanazvo, kukonewa management, kuya kwatingati kukonewa management kwokuti vanoramba vachingotengesa matiketi asi ndege dzacho dzisipo kana kuti ndege dzinononoka kusumuka kana kusatosumuka zvachose. Saka maonero angu ndokuti nyange wakatenga ndege dzinonzi dzingavatsva dzakaita sei kana dzakawanda sei, kana vanhu vacho vanozoita mabasa acho okumaneja ndege dzacho vasingakwanisi kumaneja sokumaneja kunoitwa dzimwe ndege dzinomhara muZimbabwe kana kune dzimwe nyika yekuti dzinosumuka nenguva iyoyo dzisingaiti zvokuti dzazadzisa vanhu, handioni kuti pane chipinduko chokuti Zimbabwe ingazonzi yavapo ndege yetingadada nayo isu zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi kuri kuti ndimi mune basa rekutsvaga vangave vachitungamira kuya Zimbabwe, mungade vanhu vakaita sei?
Vandinganyanya kutarisisa chaizvo vanhu vanenge vakafunda kunyika dzinomukurumbirawo kuziva zvamabhizinesi zvokumaneja sana America, sana Britain, vanoziva kukosha kwenguva mubhizinesi. Chinotinetsa isu kwedu kunana Africa ndechekuti tinofunga kuti kwanzi there's no hurry in Africa. Zvose nokumabasa toenda chii there's no hurry in Africa, asi pakuita bhizinesi rinenge richifanira kuunza mari ndopatoziva isu kuti chi time is money, nguva imari yokuti kana ukarosa nguva watoroza mari yakawanda. Zvino kana mukatarisa Zimbabwe ndaimboikwira ini kubva kuBritain chiinda kuZimbabwe haisviki nenguva kana kutoti haimari zvachose. Vanhu vonzi ngavachiinda muhoteri vachinodya mari yeZimbabwe. Saka nokutambiswa kunoita nguva ikoko ringaita bhizinesi rudzi. Tinoda vanhu vaya vanokoshesa nguva, vanhu vanenge vakafunda kumhiri kwamakungwa kwakaita kana sovuno kuAmerica kwokuti kana kwanzi michini inotanga nguva yakati kana ndege inosimuka nguva yakati, inosimuka nguva iyoyo. Zvino zvekwedu kuZimbabwe uku zvinhu zvacho zvinotinetsei. Fundo yacho toti pamukudai tidzakira haichadzidzisi vanhu zvobhizinesi chaizvo zviri mukati. Saka tinoda vanhu isu vanenge vane fundo yepamusorosoro chaiye madhokotera, vanenge vaine track record yokuzikamwa zvavakamboita nekambani dzavanenge vakambosumudza, vachikwanisavo kudzidzisa vamwe vachazodii vachazovatevera nevamwe vose vanoshandira kambani iyoyo. Vanofanira kunge vachidzidzisa kukoshesa kwenguva kuti nguva yakakosha sei. Zvinhu ngazvifambe senguva. Indege kai harisi bhazi rokunzi nhasi rauya mangwana harina kudai, saka kunonoka kwayo kuruzawo mari kwayo ikoko.
Tiri kuonawo kuti pane mutauro pakuti ndiani chaiye muridzi wendege iyi, vamwe vachiti hurumende, vamwe vachiti pada imhuri yekwaMugabe. Asi vakuru vakuru muhurumende umu vari kuti aiwa mari yakashandiswa apa imari yehurumende, asi inenge yaitya nyaya dzezvirango pachine utungamiri hwavaMugabe nenyayawo yezvikwereti zvine eZimbabwe. Zvinhu zvakadai hazvifaniri kujekeswa here kumhuri yeZimbabwe kuti zviri kufamba sei?
Pari zvino zvinofanira kunge zvichifanira kujekeswa nokuti tava munew dispensation yatanangana nayo inopembedza nyaya yokubuda pachena. Saka ngaibudewo pachena ikoko tinatsoziva kuti ichokwadi here chamaa kutitaurira ite zvino kuti idzi ndege dzi dzaizenge dzichinzi dzinedzokwana former president vana Mugabe dzekuti maivanda yenyu zvikwereti zvazviine eZimbabwe, saka nemasanctions ndo zvamakaitira izvozvo. Ngazvibude pachena zvose tizvionevo, kana paine madocuments acho anenge achizvipupura izvozvo todawo kuzviona izvozvo kuti tikwanise kutsigira hurumende yacho.